Vachiparura gwaro iri nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati Zimbabwe yanga isina hwaro hunotaura mabatirwo anoitwa vanopinda nevanobuda munyika.
Tanga tichingoshandisa mapolisi akangosiyana siyana, asi tinotarisirwa nedzimwe nyika dzose kuti tinge tiine polisi yakaita seyataita nhasi. Inotibatsira zvakawanda. Pane zvinhu zvinotarisirwa mabatirwo anoitwa vanhu vanopinda nevanobuda munyika,
vawedzerwo vachiti urongwa hunoratidzawo kushandiswa kuchange kuchiitwa umhizha nehumhetura hwechizvino zvino kana kuti ICT, vachiti izvi zvichaderedza uhuri pamabhodha.
Hwaro ihwoyu unoita zvakare kuti vashandise tekinoloji zvirimo, vachishandisa tekinoloji yanga achitaura paya kuti online border management system tichaita kuti kana vanhu vachipinda pave necorrupted zvoma, nekuti zvinhu zvezvi zvakona magezi auri pakombyuta, magezi akuaplaiwa pakombyuta, hapana pauchasangana nemunhu anokuti ndipe zvakati.
Izvi zvatsigirwa navagibson nyika dzino vati
kuunzwa kwehumhizha hwechizvino zvino kwakakosha mukupedza uori, nokuti tinenge tabvisa vanhu vanonge vachitambira mapepa, nekuti zvinhu zvese zvinenge zvaiswa mumuchina.
Vakazembe vatiwo urongwa uhu huchabatsira kuvandudza mavhiza anopiwa nenyika.
Polisi yakuvapa mukana wekuchitarisa kuti ko magwaro anodiwa nevanhu vanenge vachiuya kuzeta zvakasiyana siyana hakanga akafanana. Pari zvino mitemo yedu inoti pane mavhiza anodiwa, asi mukatarisa kune dzimwe nyika kune vhiza rinonzi reresearch, kune vhiza revanhu vari kuzoita bhizinesi, kune vhiza vanhu vari kungoshanya, ende mavhiza evanhu vanoya kuzita bhizinesi anogona kusiyana siyana. Kune vamwe vanhu vanenge vaine mari yekuti vanenge vane investment yakakura yekuti hawo tiri kuramba tichivashusha kuti nhasi mangwana mangwana vanzi kuyangoene zvakati, mangwana mangwana kuyaene zvakati. Kune vanhu vakadaro wekuti tikangovapa pamwe chete vhiza rimwe chete ndokuona kuvashandira kana kwemakore mashanu zvakuitwa kune dzimwe nyika.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi, mushandi mukuru muchikamu chekushanyirwa kwenyika kana kuti immigration amai Respect Gono vati waro huchachengetedza vanobuda nevanopinda munyika.
Tichitarisira nyaya dzakaita sekuhwanisa maskills atinokwanisa kuwana from maforeigners, at the same time we are trying by all means kuti vanhu vese vanobuda muno munyika tinge tichishanda pamwe chete nevanhu velebha vakwanise kuwana vanowana mabasa anoenderana navo and vawane mari inoenderana navo.
Vatiwo hwarohu huchabatsirawo kuderedza nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiguma vobatwa senhapwa kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekubuda nekupinda munyika vachishanda nebandiko reUnited Nations reInternational Organization for Migration IOM vatapiwa mucheri vati waro wakakusha sezvo zvichibatsira mukuti vanhu vafambe zvakarongeka uye kudzivirira kubiwa kwevanhu.
Taura zvenebha zvekushanda, pataurwa zvemadiaspora, pataurwa zvevashanyi vamwe chimwe icho mukufamba kwavo zvine oda zviri sefu uye zvine dhiginiti mukufamba kwavo vachiuya kuzimbabwe nokuda kwavo. Nyaya hombe iri pakuda kudzivirira matambudziko anosanganisira zvinonzi smuggling of persons kana trafficking of persons kubiwa kwevanhu kana vachifamba.
Vaonias Moyo mumwe mugari wemuHarare vati chakakosha munyika kuona kuti urongwa uhu hwaitwa uye hwabudirira. Zimbabwe National Migration Policy yabatanidzawo diaspora policy yakaitwa muna 2016 pamwe neNational Labour Migration Policy yakaitwa muna 2021. Hwaro huri kutarisirwa kubatanidza nyaya dzekufamba nebudiriro yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.